manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kubvumbi 12/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muno muWashington DC kumisangano yeIMF neWorld Bank uye kumucheto wemusangano uyu vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaparura mari itsva mukati megore.
Now iko vino sezo Britain yaya kubuda mu EU zaakureva kuti EU haichisiri kusumba nepfungwa dzeBritain dzekuti Zimbabwe irambe yakasopa zvirango zveupfumi.
Britain yoronga kuramba yakatemera Zimbabwe zvirango kunyange hazvo iri kutarisirwa kubuda mugungano reEU. Nyaya yekuripa vachena vakatorerwa minda yoramba ichikonzera mutauro munyika. Vanelson Chamisa voramba vachidomwa nematunhu akawanda kuti vatungamire MDC vaDouglas Monzora avasati vadomwa kana mudunhu rimwe chete kusvika pari zvino kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kupinda misangano yeWorld Bank neIMF yepagore kana kuti Spring Meetings muno muWashington DC. Misangano iyi inopindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana masere vanove nhengo dzeIMF neWorld Bank uye vamwe vaongorori vanosvika mazana makumi matatu nematanhatu. Misangano iyi yakatanga nemusi wa9 kubvumbi uye iri kutarisirwa kupera nemusi wa14 unova musi wesvondo. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika kumusangano uyu regai tiende kumutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganyauye. Marvelous, ungatudze kuti misangano iri kufamba sei nhasuku?
Pari zvino ndiri kuno kuWorld Bank uyezve neIMF uko kune misangano yanga iri kupindwa nemamembers emasangano maviri waya anosvika 2800 delegates anobva pasi rose. Uyezve Zimbabwe yanga yakamirirwa pamisangano iyi nedelegation yanga iri kutungamirwa navamutuli Ncube. Inenge iri kufamba zvayo zvakanaka asi hatisatanyatsonzwa kuti chii chabuda maringe nezviri kutaurawo Zimbabwe pari zvino.
Takanzwawo kuti ivo vamutuli Ncube vari kutaura nenyaya yekuti vachazivisa vamwe kumusangano iwoyu kuti Zimbabwe mukati megore inenge ine urongwa hwekuti inge ichiunza mari itsva kana kuti yatingati zim dollar chaiyo, uye vachitaurawo nenyaya yecyclone Idai kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Pane chimuko here panyaya idzodzi sezvauri kunzwawo zviri kutaurwawo nevamwe kumucheto wemusangano?
Ndo zvatiri kunzwa kuti vanga vari kutaura vari manhepfenyuro akasiyana siyana. Ipo kuno kuAmerica vakataura neBloomberg TV vachitaura izvozvo kuti vari kutarisira kuti Zimbabwe inge ichiparura mari yayo mugore rinotevera. Vakataura zvakare kuti vachange vari kuedza kupema kuti vawane rubatsiro remari iyo yecyclone Idai. Taona zvakare vachiisa mufananidzo paTwitter nhasi vachitaura ivo kuti vanga vari kutaura nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Semaonero atiri kuita ndokutonga ndo vamwe vavachange vari kukumbira ivava rubatsiro rwe kuti vabatsirwe padambudziko redutu mupengo rakawanikwa richiwira nyika recyclone Idai. Asi kuti pane zvichabuda here aiwa tochimirira kuchizoona.
Saka ndeapi mamwe makurukota anga ari kumusangano wavanzwawo?
Pari zvino tiri kunzwa kuti vaziyambi zviyambi vanga vari kuno ndatobva kutaura navo paWhatsApp apo vachitaura kuti ivo vachange vari kusimuka vari kudzokera kuZimbabwe nhasi. Asi vanthuli nube vari muno kuWashington kusvika nemuvhuro, saka ndopatichaiza kuti tivabati tinzwe kuti urongwa nehwaro hwavanawo uyezve kuti iwo musangano iyi pane zvayabura here.
Ko kune zvimwewo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupindawo mune imwe musangano?
Wangu kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuno, taona chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chiri pamusangano wechidiki wavari kuedza ivo kuti varambe vachikurudzira vana kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizvarwa zveAfrica zvechidiki kuti zviwanikwe izvo zvichikoshesa kushandisa dande mutande, nekuti vari kutoti timu yavo pano ndeyekuti hashtag Africa First vari kuedza zvakare kuti vawanikwe ivo vachikurudzira kuti zvizvarwa zvemuAfrica zvikoshese nyika dzavo uyezve vawanikwe vachibura kana kuti vachitsvaga njira dzekuona kuti vangarandidze sei upfumi hwavo muAfrica vachinge vadzokera kunyika dzavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous.
Aiwa, tinotenda, tokuonai muchikamu chinotevera.
Mutoro wenau Marvelous Mushanganya uye ari parunare muno muWashington DC kumuzinda weIMF ane World Bank. Hurumende yeBritain inoti iri kuronga kuramba yakatemera Zimbabwe zvirango kunyangwe ikabuda mugungano reEuropean Union zviri kutariswa kuti zvinogona kuitika muna Gumiguru. Britain yaburitsa gwaro rakanzi Zimbabwe Sanctions EU Exit Regulations 2019 ichiti Zimbabwe icharamba yakatemerwa zvirango kusvika yaremekedza kodzero dzevanhu. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti zvirango izvi hazvinei nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Ndozvatakaura tichiti Britain iri kuoda kuti yakubuda muEU. Yakanga yapesuweda EU, yakanga yaita kuti EU iite zvirango zveupfumi kuZimbabwe ichishandisa land reform program. Asi ichitaura zvisiri zvechokwadi kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights, vanhu havasi kukwanisa kutaura zvavanoda muZimbabwe. Manyuzepepa asi kukwanisa kunyora zvaanoda, mapolitical parties vari kudzvenyerirwa, maelections ari kubiririrwa, kuri kuitwa rigging of elections. Saka izvozvo ndizvo zviri kuda kuti Britain yakuona zvino kuti payakubuda muEU position yaakaisa, because iyo Britain payakaisa zvirango zveupfumi kuZimbabwe zvakabva zvaita kuti EU yose iise zvirango zveupfumi kuZimbabwe, nokuti Britain yanga iri member yeEU. Nao iko zvino sezvo Britain yaakubuda muEU zvaakureva kuti EU haisisiri kusungwa nepfungwa dzeBritain dzekuti Zimbabwe irambe yakaiswa pazvirango zveupfumi, nokuti iyo Britain pachayo yakubuda muEU. Saka zvaakuda isusu kuti Zimbabwe tijekeserere EU kuti aiwa maamuchitungamirirwa neBritain mupanzira dzisiri idzo, muchinyeperwa kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights. Zimbabwe iri kuremekedza mahuman rights.
Asika ivo veBritain vamutori vari kuti Zimbabwe iri kutemerwa zvirango nekuti iri kutyora kodzero dzevanhu ichitonga nedemo.
Ndo anonzi manyepo iwayo. Hakuna nyika isiri kutyora, isiri kunyeperwa kutyora mahuman rights muAfrica. Nyika dzose dzemuAfrica dziri kupomerwa neBritain nemaEuropean countries aya. Ndo zvavari kushandisa izvozvo kuti vawane kudzoka kuti vakolonize Africa. Vachitaura maopposition pati kuti muri kukolonizwa, muri kubirwa maelections vasina evidence zvakare. Saka isu tiri kuzviona izvozvo kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti Britain iri kutaura kuti Zimbabwe iri kukadza kubata vanhu zvayo zvakanaka. Tiri kuita wanhu zvese zviri kupetwa nedzimwe nyika dzese dzemuAfrica. Asi vari kuona ivhu redu kuti vari kurida, vari kurichochora. Vari kuona zvakare kuti tine potential senyika yedzimwe kuti tive nyika ine upfumi hunoonekwa nyika yose pasi rose, kuti taita upfumi hunofadza nyika yose, hunoita kuti vanhu vose vade kuuya kuinvesta munyika medu.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo divi ravo.
Reva kuti hurumende yeZimbabwe iri mugwara, asi haisati yapedza zvese zvakatarwa. Nekuti iko zvino takaona kuti gurukota rezvemari vamutuli nuve negurukota rezveminda vaperenzishiri vakataura kuti hurumende yeZimbabwe yava kuzog kugadzira homwe yekuripa varimi vechichena vakabiswa muminda ikaisa parutivi RTGS 53 million kureva kuti pane mamatano ari kutorwa asi hurumende yeZimbabwe iri kuita musiya padoko inoti ikatora danho rimwe chete kune rumwe rutivi yodududza ichityora zvekodzero nerumwe rutivi kunyanya tikatarisa nyaya dzekuti kutaridzira murunyararo kunoitwa nevanhu mhirizhonga inozoitwa kupfuura kwakaitwa vanhu nanyamabvubvu wegore rakapera zvakarewo munandira wegore rino tinoona kuti pane vanhu vakanechitsama vakafa zvinova zvakakatyamadza zvikaita kuti nyika dzakawanda kusanganisira Britain dzigunun'une.
Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena vakawanda vacho vachibva kuBritain.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe yakatotaura wani pachena kuti ichapa mari yemuripo kuvarimi vakambenge vari varidzi vemapurazi vechichena kunyanya zvakaitwa zvekuvandudzira nekusimudzira mapurazi
Tine urombo vateereri mishina yedu inenge isina kunyatsoita zvakanaka. Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dzadoma vaChamisa kuti vatungamire bato kubva kana Congress yoitwa uye vachauton kuende vasarudzwa kuti vave munyori mukuru. Antaj Goriwa anotipanyaya inotevera.
Dunhu iri radomawo muzvari mupariwa vaMorgan Komichi vatenda ibiti kuti vave vatevedzeri vavaChamisa. Kusvika pari zvino bato reMDC raita maCongress munzvimbo dzinoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Matabeleland West neUnited States. Pari zvino dunhu reMatabeleland East riri pakati pekuita Congress yavo. Vachitaura nhasi muchinhoi mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti maCongress avo ari kufamba zvakanaka.
Tinofara seMDC kuti Congress yedu yekuprovinsi yekuno kuMashonaland West yafamba zvakanaka. Hapana akuvara, hapana achema, yaitwa murudo, yaitwa murunyararo, yaitwa mugare. So far kwese kwatafamba, vanhu vari kutaridza democracy vakanyarara.
Varafu Magundi ndivo vasarudzwa kuvesa chigaro wedunhu vakunda vaWilson Makanyayire. VaMagundi vanoti vachagadzirisa zvose zvavakakanganisa uye vachashanda nenhengo dzose mudunhu.
Muclass mwana akanyora exam pane zvaanokanganisa hawo ozopiwawo time yemacorrection. Saka ndoda kutendai kuti pane zvatakakanganisa last time matipa nguva yekuchiita macorrections. Thank you very much.
Sezvo pasina mvura isina chura, imwe nhengo yaida kukwikwidza sasachigaro wedunhu vaGift Kondana vakarambidzwa, vashoropodza kurambidzwa kwavo vachiti kushaya utongi hwejekerere. VaKondana vanoti pane matunhu madiki aida kuvadoma asi vakarambidzwa.
Zvaitika mukati umu zvinorwadza, zvinoratidza kuti demokrasi yedu yatsikirirwa. Demokrasi yedu haisisiri demokrasi yatanga takatarisira sekutavamba kwatakaita musangano wedu.
Panyaya yekudomwa paCongress, vaMakume vanoti zvinogona kuitika chete kana vanhu vose vane chekuita nechinzvimbo chiri kukwikwidzwa vawirirana.
Mutemo wese wese unogadzirwa unogona kuwana yatinotiyo exception, but unopa zvigano zvekuti kuti uwane exception unenge wamira sei. Unogona kuda kukonvinza gungano rese kuti riite exception, uda kukonvinza two-thirds kuti paitike exception yatinoti exception uite zvaunenge uchikwanisa kuita. Izvozvo zvinogozha kuti zviitike paCongress nokuti unotaura nevamwe vanhu vaunenge uchikwikwidza navo.
Vamwe vanhu vasvoropodza kuenda kumaCongress ematunhu kuri kuitwa navaChamisa vachiti zvinoita kuti matunhu aya amanikidzwe kudoma vaChamisa. VaRichard Muneri mumwe wevane mafungiro akadaro.
kuwanikwa kwa kwakashamisa pa panzvimbo dzavafanidzaanosingafanira kuwanikwa zvinopa kuti wavari kunge vachikukidzana naye hakwanisi kunominetwa nekuda kwekuti uyo anenge aripo saka vanhu vagara vanenge vachitongotya iye aripo wacho semaonero angu nemafungiro angu zvanga zvakanaka kuti kana vachiita zvinhu zviri pajekerere vanofanira kufamba vese
kusvika pari zvino vachamisa chete ndivo vanomwa pachinzvimbo chemutungamiri webato uye nhengo shanu dzinoti vakomichi vaditi muzvari mupariwa vaworshman nqube naamai lilian tomvas vakadomwa kuve vatevedzeri vemutungamiri webato vadouglas monzora vahwende navadaniel molekeri vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato muzvari tabita kumalo navajoe gebuza vakadomwa kuve sachigaro webato vamafume voga ndivo vakadomwa semutauriri webato kusvika pari zvino ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata chigoriwa
vamwe vagari vekwamutsvangwa kudunhu rechimanimani kumanikaland vanoti havasi kunzwisisa mafambisirwo ari kuitwa rubatsiro ruri kupiwa vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone idai kanzura weward 23 vajoel dumakwezu vanoti svondo rino mabhuku matatu chete kubva mumabhuku masere ari muwadhi mavo ndiwo akashevedzwa kunotora chikafu chaigoverwa padzingire vadhumakwezu vanotivo ivo sakanzura havana kana kumboziviswa nezvokugoverwa kwechikafu uku uye vanoti vari kugovera chikafu ava vari kushanda nemunhu wavakakunda musarudzo dzemakanzura panzvimbo yekushanda naivo vakahwina vanotivo havaoni vagari vemudunhu ravo vachibvuma kuzobviswa vachinogara kune dzimwe nzvimbo zvichitevera kukanganiswa kwakaitwa minda nemisha yavo necyclone idai ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
hazvina hazvinaombe zvakanaka mukoma jonga nekuti pane vanhu kwakaunganidze chikafu uko kwadzingiro vakaende kuti varora hafu wadhi votopema vhileji matatu kuekuwadhi 23 kuwadhi kwangu mamwe mavhileji 5 acho haasi kutomboziva kuti vanhu vari kupuwe chikafu kwadzingire saka ivo vaende kotora vanhu vavo vaanotungidzira kuti ndo vanhu vavari kushanda navo plus vari kushanda nakanzura uya uya akaruza uya anisi kuziva kuti zviri kumbofamba sei kuti zvinhu zvifambe zvakadaro isusu tiri kufanga kugadzire rodhi tichiti rodhi raakusvika asi vari kungoramba vachiti kuyai kwadzingire kune 30 kilometers kubva patiri kugadzira iko zvino izvi mavhileji matatu ionawo ndiwo apuwa mamwe mavhileji 5 ava handizivi kuti anode kuzopirwa kupi kana information yacho hatina kumbenge taizwa
saka ivo mavhileji apiwa aya vane chekuita nemapato ezvematongerwo enyika here kana kuti vangopiwa hazvina basa kuti unosapota bato ripi
matirwa vaiita mani ngekuti area yacho iyoyo iyakuwa mavhileji aya ndokunobva kansela uya uya vakaruza uya saka nguva yega yega apa unonge achitaura nana baba vake ndiwo masabhuku ikokoko
kouyawo imwe nyaya vadhumakwezi tiri kunzwa kuti hurumende iri kuda kuronga kwokubvisai mudunhu iroro nenyaya yekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo iyi kuchiendeswa kumwe imi sevagari makagadzirira here kutambira chiitiko ichi
ivo vanoda kutibvisa vachitiendese pii nekuti kuna uku kwavari kuti bvai muzasi vachitipfirira endai kunzvimbo dzakapfirira ndidzo nzvimbo dzakapfirira because kuno uku vanhu vanga vasinganyanyi kude rubatsiro rwakanyanya because vaizviraramira saka kwavari kutiendesa kwacho varoda kutiziva zvakaita vaivaya vekuchingizi vaivaya vakabviswa kutoko mukosi vachiendeswa kuchingizi kusina nei saka vanhu vari munomu handifungi kuti vanozvibvuma kana ndinyari neni handizvibvumi izvozvo kunoku kwedu kunoku tanga tine manatural resources asingadi rubatsiro rwakanyanya kabhenga kamwe nakamwe kane mvura iri kudzika yataimwa isusu saka zvetozoende kozviti kungatei tiri mombe dzinopuwe mvura yekumwa mutrei kana kuti magadheni tozoita zvekuzvi apa apa handifungi kuti abereki naamwe nese angazvibvuma izvozvo vakambozviita 1980 vabereki vakaramba
avo vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuchimanimani vajoe dumakwezu vemdc vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari kwakare kuchimanimani nyaya yekuti varimi vachena vakatorerwa minda muna 2000 vopiwa here kana kuti kwete mari yemuripo iri kuramba ichikonzera mutauro wakanyanya munyika. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mukuru wesangano iri vaBen Gilpin vanoti zvakaitwa nehurumende zvekuisa parutivi madhora mamiriyoni makumi mashanu nematatu ekuripa varimi ava zvakanaka chose, asi mari yacho ishoma chose. Vanotiwo vanoziva kuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumira kuripwa kwezvivakwa chete, asi vachiti tariro yavo ndeyekuti minda pachayo inofanira kuripwa uye inhaurirano dzavari kuramba vachiita nehurumende. Asi vanoti vanotambira chirongwa chehurumende ichi uye zvichitevera chiziviso chehurumende ichi svondo rapfuura, pave nevarimi vanosvika zana mashanu vakatonyura kuti vapinde muchirongwa ichi.
Handiti nyaya yefast track yakatotanga 2000, saka tingati gore rinoi negore rapera tinenge takutaurirana. Saka tichienderera mberi nezvatakawana zvakangoitika mwedzi uno neinterim payment, tinofarira izvozvi. And zvakare tinoona kuti pressure pahurumende kuti vanyatsotsaga malines of credit zvinoratidza kuti vari serious. Saka tinoona kuti pamwe gore rinoi pamwe gore mangwana tinenge tatogadzirisa nyaya inoi.
Vanoti vacharamba vachitaura nehurumende kuti igadzirise ukama hwayo nedzimwe nyika kuti iwane rubatsiro rwemari, vachiti vanoona sekuti kana izvi zvikaitika hurumende icharipa kutora kwayakaita minda kuvarimi vechichena. Vanotiwo vangafare chose kana hurumende ikakwanisawo kupawo varimi ava minda senzira yekuripa minda yavo yakatorwa.
Vamwe vari kuedza kurima izvozvi, kune vamwe variko and vafana vamwe vari kutarisira kudzoka, nokuti vanotarisira kuti kuno kumusha vanoda kuuya. Vamwe vari kuZambia kana last year vamwe vekuZambia vanoti zvanaka here kutodzoka. Asi takatarisira kuti aiwa tinoda kuona kuti urongwa wacho unofanira kuti business inofamba zvakanaka.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari iyi iri shoma, danho ratorwa nehurumende rakakosha chose mukugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vanotiwo kana vaya vanoda kubatsira hurumende vanokwanisa kuita izvi nekuti iyo yaratidza chido.
Kana wadaidza nhimbe uchida kubatsirwa unotaurawo kuti ndine maheu, vamwe vozouyawo nezvekurimisa nezvii nezvii. Dambudziko ratanga taita seZimbabwe nderekuti isaingoda kuti Britain ibhadhare, asi isusu tisingadiwo kuti tinge tichiita pedu. Saa ndinoona sekuti sekutanga kwaita Zimbabwe kubhadhara zvinokwanisa kuzoitawo kuti vana Britain vange vachiisa mari.
Vakuchera vanoti havawirirani navaGilpin kuti varungu ava varipwe kutorwa kwakaitwa minda yavo.
Hatinotoonawo chero ivo vachena vachona vari kutotaura kuti vari kuda kutobhadharwawo mari yeland, chinova chinhu chandisinganzwisisi nekuti vakatora minda iyi kunana sekuru vedu kuchiri kurwiwa namapfumo nomuseve. Vanasekuru vedu havana kukwanisa kuwana chavakawana, asi ivo vakuda kuwanawo cheuviri paland. Handioni kunge chiri chinhu chakanaka.
Asi vanoti hapana chakaipa kuti vaya vanoda kudzoka kuzorima vapiwe minda sezviri kungoitwawo vatema vemuno. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti hurumende yave kuda kuripa varimi vechichena nenyaya yekuti yave parumananzombe. Vanotiwo havaoni nyika dzekunze dzichibatwa peso nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi.
It's rather naive kufunga kuti tingagadziridza ukama nekudzora mari idzodzo, nokuti nyaya yakaitika pakutorwa kweminda iyi yakai yange isiri nyaya yemari chetega. There was a lot of violence against my white farmers. There was a lot of abuse yakaitwa kuma white farmers. And all that has to be rectified. Kana ugadzirisa ukama hwako nemunhu hauendi uchitimbira kukupa 25 cents. Iwo uchizoti wakamutorera mukadzi wakapaza danga rake remombe.
Vamunangagwa pachavo nezuro vakati hurumende yavo haisi kuzotyora bumbiro remutemo kuti iripe kutorwa kweminda, vachiti vachabhadhara muripo wezvivakwa chete. VaGilpin vanoti kubvira pakatorwa minda makore makumi maviri apfuura paive nevarimi zviru zvitatu nemazana mashanu vaida kuripwa, uye varimi mazana matanhatu vakatoshaya. Vanotiwo ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvivakwa zvaive miminda yakatorwa nehurumende zvaikosha madhora mabhiriyoni matanhatu ane chidimbu emari yekuAmerica, uye minda yacho yaikosha madhora mabhiriyoni matatu nechidimbu. Vanoti vari kukurudzira vaya vari kutambura zvakanyanya kana kuti vakwegura kuti vapinde muchirongwa chiri kuitwa nehurumende pari zvino ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panyaya zaitika kune dzimwe nyika vakuru vemauto muSudan avo vakatora masimba nechisimba nezuro mushure mekwidigura hurumende yava Omar al-Bashir vanoti vari kuzoita kuti munyika imwe neutongo hwechekerere mukati memakore maviri asi vanhu vemunyika iyi vari kuramba vachiratidzira. Munau dzemitambo chikwata cheZimbabwe chemaWarriors manheru anhasi nenguva dza8 chinenge chaziva kuti chinenge chiri mugungano ripi padraw iri kuitirwa kuCairo muEgypt. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Pakapedzira kuchambwa makundano aya muna 2017, Zimbabwe yakaiswa mugungano rakaoma zvikuru apo yakasangana neAlgeria, Senegal pamwe neTunisia ikabva yaburitswa nechimbi chimbi makwikwi akaitirwa kuGabon. Asi nhasi veruzhinji munyika vari kutarisira kuiswa mugungano riri nani. Mongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Musamuri vanopa maonero avo pazvikwata zvavanofunga kuti Zimbabwe inokwanisa kurova nekuenderera mberi nemakundano aya.
Drawing one of two mira tikapiwa ama country from the north asi tikapiwa ama country za irangwa na Benin, Burundi na Mauritania zvinona kuti itra nani. If you get two from those countries then one tough one is zvinona kuti itra pete.
Mumwe mutevere wemutambo uyu vatina chechikona mombe vane mafungiro evakawanda ekuti Zimbabwe haifanire kutya kutambidzwa kana chikwata chipi sezvo kubudirira kwavo kuenda kuEgypt kunoratidza kugona kwavo. Asi vachikona mumbe vane zvikwata zvavanodawo kuti Zimbabwe isanganiswe nazvo.
Zvachipikisa munhu runo chakasimba zvisingaiti takosokana kubudira kuenda kumberi. Saka tambawo nematimu akaita naMorocco, naAlgeria, naBurundi, Tanzania ndaona tichienda kumberi.
VaStephen Chisango avo vaitambira Capes United yakaita mukurumbira ina naShakeman Tauro, Joe Shambu, Friday Piri, Stix Mtizwa, Tobias Moyo, Anthony Kambani na Stanley Ndunduma vanoti Zimbabwe haina chekutya kana ikatambidzwa zvikwata zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neCameroon nekuti zvikwata izvi zvadzikira zvikuru matambiro azvo. Maurias ndiyo chimwe chezvikwata zvishanu zvinobva kuchamhembe kuAfrica kusanganisira Madagascar, Angola, South Africa neNamibia zvakabudirira kuenda kumakwikwi ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Zimbabwe iri mupoto yechina nezvikwata zvinoti Namibia, Guinea-Bissau, Angola, Tanzania neBurundi. Zimbabwe haisi kuzoiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zviri mupoto yechina izvi asi inokwanisa kuiswa mugungano rimwe chete neSouth Africa, Madagascar kana zvimwe zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Cameroon, Morocco kana Tunisia. Chinangwa chemaWarriors sekutaura kwamaneja wavo waWellington Mpandare ndechekusvika mumakota finari. Zvichakadaro makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kupinda muvhiki rechitatu chikwata cheDynamos chakananga kuBulawayo kunosangana neChicken Inn iyo iri kutungamira makwikwi aya. Matambiro akaita Dynamos mumutambo wayo wekugumisira nehwange uyo yakarohwa 2-1 haana kufadza vatsigiri vayo zvekuti vari kutya rwendo rwekuChicken Inn urwu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Hwange vs Ngezi Platinum Stars, Harare City vs Highlanders, T1 vs ZPC Kariba.
Tinotenda Michael tasvika kumagumo echirongwa chedu musakakana kuti kuLive Talk tichange tichitarisa nezvemisangano yeIMF neWorld Bank. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kuyo 7, Air Voice of America, sakaza Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 lwesihlanu mhla ka 12 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizamile sokuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound. Kwala konke. Njalo bona ukuthi ngitsho nxa ukuthi imali yekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kusizekele kube nempahla.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganeni yewe IMF le World Bank ngapha kwele Melika uthi uhulumende weZimbabwe useza sungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka.
UPresident Chamisa ke tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakasha ngebe khona kuma provincial elections baya vunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelo kanjani kumbe sokukhanyana kwinto enzima njalo ukuthi abe khona.
Isigaba samaShonaland West kubandla leMDC sikhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye okhethwayo ukuqhubeka ekhokhela leli bandla sisiba isigaba sesihlanu esesikhethe umnumzana Chamisa. Kuza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMasikandi ugazela iminyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usekwethekeleleni elemelika eze emhlanganweni yokukhulumisana labenhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali awe IMF le World Bank eZimbabwe alitholi incedo kunhlanganiso lezi ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukungasebenzisi kuhle umnotho welizwe. Kodwa uNcube uthi imizamo yakhe yokuxoxisana labenhlanganiso lezi emihlanganweni eyenziwa kanye ngomnyaka ziyathembisa. Kunjalo nje uNcube uthi uhulumende useza sungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka. UNcube utshele intatheli izindaba zomsakazo weBloomberg News ngapha kweleMelika ukuthi isivuno segwayi esalonyaka sikhangelelwe ukuletha inzuzo edlula ibhiliyoni elilodwa okuzaphathisa ekuqiniseni isisindo semali le entsha. EZimbabwe lokho lingelamali yalo engasetshenziswa laphandle kwelizwe kusukela ngomnyaka ka-2009. Ingcwethi ehlaziya ezomnotho welizwe umnumzana Bekuthemba Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha ilakho ukuphathisa umnotho welizwe.
Ah, mina kwami ngidla lapha ngibona ngani isikhathi sokubana kutholakale imali yekhaya isikhathi sangkhona sesifikile. Ngoba sesizamile sokuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound, kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngitsho nxa ukuthi imali yekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kugcizekele kube nempahla, kubambe sibi lokho njengokunjani ukuvuselela ukusebenza kwamafactory ema-industry, kuvuselele leyinye imikhono yomkhonomi enjengokulima, ukwemba izinto ezingani ezilemali ezithengiswayo, njalo kukhangele ukubana kuyalungiswa into zokugebenga lezi ozokuthi xa ukuthi akungibambise lami lokho ngani sokugcwele sokubhidliza amabhizinisi lokusebenza kwakahulumeni.
Ye, kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi zona singagcina sibona lokhwana kwake kwayenzakala ukuthi imali yawa isisindo cina isicitshwa abanyo zero. Ubona ungani kungenzakala yini futhi?
Uyabona into enjalo mfowethu kwezomkhonomi kukhona ukubana i-danger yokuthi khona khonokho kwenzakala. Yikho kuqakathekile kakhulu ukubana leyo inhlanganiso okuthiwa i-Reserve Bank of Zimbabwe kumele iqinise ibonakale ukubana ilamandla yokubana ikhangele lokho esithi i-monetary policy. Kukhitshwe esandleni sikahulumende ngoba sithi kubona ukuthi uhulumende nxa ekwenza lokho yikho kusuka kanjani lenku lohlupho lokuthi sokuba le mali eningi egijimisani into ezilutshwane lokho kuthiwa yi-inflation. Yikho kuzamele kuqondakala kubana ukuthi inhlanganiso yenana ye-Reserve Bank inawo yini amandla wokubana iyakhangelela ibophisise kakhulu imithetho ye-monetary policy.
Hallo ke ngumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izomnotho bexoxa le studio 7 ecingweni esebilitane. Kunjalo nje isisindo semali yohlobo lwebond le RTGS dollar sihlala sesingesiwileyo lanxa uhulumende wayesithi sizahlala sehlukene ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu kuphela. Omunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza ezidaladeni zakobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama utshele Studio 7 ukuthi akuthembisi ukuthi imali entsha izaphathisa umnotho welizwe.
Hayi, eqiniseni baba, amathembu nganasiselayo, amathemba siselayo, sesikhomba ukuvuma konke wathi akuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho ku-right kuthi ngoba kuyona lele elalikhona imali sasilethemba ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili i-right hawu kathesi ha ayisathengi.
Ye, kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku? Isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo, kuliqiniso yini njalo kuhamba njani?
Imali njengezitolo sokuba amarate asekhwele kakhulu ba abanikazi bezitolo abathengisayo sebekhweze amarate kakhulu kudlula phandle ku-black market. Ngoba kunje ungangena esitolo ma ushopa nge-US dollar irate yesitolo is 450 kwezindawo 430, phandle kuba siphatheleni irate isukubo 360. So suka abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitofu athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyikuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa, awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye? Akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafani lalezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa baba. Iyimali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe, isebenza khonapha ekhaya.
Lo ke ngomunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza kobulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ivandla le-MDC esigabeni seMashonaland West lamhlanje likhethe umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oqhubeka ekhokhela leli bandla kumalungiselelo omhlangano weCongress yaleli bandla ozenziwa ngenyanga ezayo. UMnumzana Charlton Wende ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikanobhala jikelele uMnumzana Ralph Makunje esokuba ngumgcini sihlalo webandla. Umsekeli kaMnumzana Chamisa uMnumzana Morgan Komichi ukhuthaze labo abangakhethwanga ukuthi basebenze ndawonye labanye babo ukwenzela ukuthuthukisa leli bandla. UMnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu efana lalo ukuthi ancintise njengomholi waleli bandla esigabeni seMatabeleland South, North, Midlands, Mashonaland West langapha kwele Melika. Asebekhethwe ukuthi bancintisane bagoqela uMnumzana Komichi, uMnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Lillian Timvios kanye lonkosazana Paulina Mpariwa. UMnumzana Douglas Monzora, Daniel Molokele loMnumzana Wende sebekhethwe ukuncintisa kusikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle, ukhanyana nakubanga le ndubeke eziningi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwa ngu-voter into esifakalazenezo abantu akade bengalungiselelanga. Kukhanye ngani abantu belungisele, ngakho nxa bekhona babe bengathokozi kuyabe mhlawumbe yikho khona ukuthi
abantu abasuka ngaba bathola kade bekufisela kodwa khanya ngani hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela isebenze ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijene amaprocess ajene ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo
pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mdzuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha
kungaba khona abangathokoziyo kodwa kungakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebengayisiyo njalo ngendlela ebengenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo baqambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni
umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kuprovince emkhethileyo
uPresident Chamisa ke tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa kanjalo kumbe sokungakhanya ngani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona akukho akusento ngakho emthethweni njalo abantu nxa ukuthi mhlawumbe bayabesaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona nxa engekho ngakho kangiboni ukuthi udubo lungabe lungaphi kulokho kungasenani abantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America ku Congress yase America ube ngekho President Chamisa kodwa ukhethiwe
allo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Abalezitolo ezabhidlizwayo ngesikhathi abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini ngozibandlela lonyaka kwagcina kuqhamuka udlakela abantu bazithathela impahla ngokungekho emthethweni ezitolo lezi bakhala ngokuthi lokho bengakatholi usizo lwemali elokuvuselela amabhizimusi abo eyathenjiswa nguhulumende lanxa sebahambisa amaphepha okudinga leyo mali. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Osomabhizimusi abalahlekelwa impahla ngozibandlela lapho abantu abazithathela impahla ngokungekho emthethweni ikakhulu okudliwayo bathi lokho bengakatholi uncedo lwemali yokweboleka abayithenjiswa nguhulumende. Iningi labo somabhizimusi bakhala ngokuthi sebedonsa nzima ngesizathu sokuba imali yeZimbabwe isihlala isiwa isisindo ngakho sebehlala besengozini yokulahlekelwa inzuzo osokubenza bacine bethengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Ndumiso Masuku ongomunye wabo somabhizimusi abalahlekelwa zimpahla ngozibandlela uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokho engakaze afeze lokhu akuthembisayo.
Kunzima ngoba ama shop ethu alutho ngoJanuary kuyadanisa ukuthi uhulumende ayi-act ngalutho. Uhulumende wethu wathi sifisa ama forms submit ukuze sibasinike ama loan ukuthi siqalise ama shop but akula action eziwayo. Kuyadanisa ukuthi babesithembiselana into abangaseze bakwanisa ukuyifeza. Siyacela ukuthi ngabe iyayenza i-action masinyane i-government isiphathis. Kwalile kumbe imali yangkhona sebedlile njengoba bengamasela kangaka.
Unkosikazi Alice Nxumalo omunye njalo wabalahlekelwa yimpahla uthi ngeviki edluleyo uhambise amaphepha okuboleka imali kuhulumende kodwa lokho engakatholi impendulo.
Last week besisemhlanhlandlela sihambise amafomu zethu amaloni kuhulumende
asazi kumbe sizathola imali kodwa ke isikhathi sesiside sure silokhe silindile sesizo sahlanganisa lapha nalapha ukuthi lathi sikwanise ukuthi sime ngenyawo zombili.
Umnumzana Admire Ngwenya othengisa omakhalekhukhwini uthi bathwala nzima ukuze bathole imali yaphandle ngoba amapholisa ebathwalele ubhulo nxa beyithenga ezitaladeni.
Indaba yamaretsi isibili iyakhathaza in terms of business ngebhizimusi ngoba uyathengisa istock sakho yerethi ekade khona ekuseni ntamba usiyatshintsha ufice irethi u-400 umangala ukuthi kathi njengoba seyitshayilo sikangaka utshayilo senxa utshintshwa kwamaretsi so and njalo futhi nxa usiyatshintsha phandle utshintsha ngosiphatheleni osiphatheleni bakhona bakhiyiswa ngamapholisa laye bangafica utshintsha amapholisa akhona la afike ehle akubophi so iludo esihlangane lalo lolu sitshintsha lokuthi kuma-supplies ngale labo batshintsha according to i-black market rate.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Mbambo oziqhatshileyo ngokuthengisa impahla zokugqoka uthi bagcina besehluleka ukuthi bathengise njani ngohlupho lokuba isisindo semali sihlala siguquka.
Ngile shopu yempahla uhlupho esihlangana lalo ngama-rates awemali akhwela every day and then sigcina sisehluleka ukuthi sithengise njani because even igain esilayo vele incane nxa sithi siyathenga futhi izimali kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa so yizinhlupho esihlangana la.
Osomabhizimusi bakobulawayo abalahlekelwa yimpahla ngozibandlela bathi lokho bengakaze bathole usizo lwemali zokweboleka kuhulumende kodwa amaphepha okudinga limali sebewahambisile emahofisini asemhlanhlandlela kobulawayo lapho isikhulumeli sabo esivumileyo ukuba osomabhizimusi bayabuya lamaphepha okuzoboleka imali kodwa okwakhathesi bawadlulisela phambili eHarare ukuba ahlolwe ngokujulileyo andubana bathole impendulo. Abanye babosomabhizimusi bakhalaza ngokuthi imali ihlala iguquka mihla yonke bethi lokhu sokubenza badonse nzima. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emihlanganweni eye IMF le World Bank kanye lombiko kamphathi ntambo wezemali oyokuthi eZimbabwe lizaba le mali entsha lomnyaka ungakapheli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigabeni seCastlelager Premier Soccer League ingena kuviki yesithathu kulimpela viki. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi uyilo ophakathi kweqembu leChicken Inn kanye lele Dynamos. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesithathu yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League kuyilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo njalo yincitshi zomdlalo wenguqu zithi impumela yomdlalo wakusasa ozagqotshelwa enkundleni eBarber Field izaveza ukuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco selinyakenye emdlalweni ofanayo. Iqembu leChicken Inn linqobe leDynamos nge-1 kanye enkundleni eBarber Field. Iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise inkezo ngomnyaka ka-2015 njalo abaningi abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lo nyaka lingasiphakamisa njalo njengoba lidinge abadlali abatsha ukuze liqinisa kweminye imidlalo. Uyehlelwe ukuba idlalo kusasa iqembu le-TL1 lizemukela ele-ZPC Kariba ngasemandaba kuthi eleHarare City lizadlala leli Highlanders enkundleni yeRuvaro. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu uthe bakhangelele ukuba bathole yonke yomithathu imiklomelo esigodlweni.
Sihlala sile njongo yokuthi sinqobe kumidlalo yonke esiyidlalayo kodwa singeke sinqobe ngokukhuluma ngomlomo kuphela kodwa indlela esilungiselela ngayo ukudlala kwisizini yonke idlala indima yokulwa kakhulu. Thina sisemuva kakhulu kulamanye amaqembu ngoba singalungiselelanga ngemfanelo kodwa ukukhala akusizi ngoba imidlalo ivele isiqalile.
Omunye umdlalo bekumele udlalwe kusasa phakathi kweqembu leBlack Rhinos leBulawayo Chiefs udluliselwe phambili ngoba inkundla bekumele udlalelwe kuyo eNational Sports Stadium ivaliwe sekulungiselelwa umkhosi wokunanza ukuthola kwelizwe leZimbabwe ukuzibuse ngensonto lakho. Umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leChapungula odluliselwe phambili ngesizathu esifanayo. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leHwange lizemukela leNkezi Platinum Stars ngaseColliery, iqembu leRentals lizadlala leLiyada ngaseRufaro kuthi iqembu leTriangle lizaqhekelana leLemanyika Diamonds ngaseGibo. Ngomvulo iqembu leMshwane Stars lizemukela iqembu leFC Platinum ngaseRufaro. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azaphathela kumidlalo yokudinga intshanje zwezwekazi lase-Afrika azadlala njani emncintiswaneni ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngenyanga kaNhlangula kusiya kunyanga kaNtulikazi. Amaqembu angamashumi amabili lane afakwe enqayini yezine phambilini kokuqhutshwa kohlelo lolu oluzaqhutshwa namhla ntambama elizweni lase-Egypt. Njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lifakwe enqayini yesine ndawonye lamanye amaqembu amahlanu. Amaqembu afakwe enqayini kulandelwa ukuba ahlezi ngaphi kuluhlu lwamaqembu amela amazwe emhlabeni jikelele ama-FIFA rankings ngesilungu. Njalo embizeni yakuqala yikho lapho kuliqembu eliphethe inkezo eleCameroon kanye lele-Egypt okulwe liqoqela imidlalo. Amanye amaqembu asenqayini yakuqala ngabalisa eleNigeria, eleMorocco, eleSenegal kanye leleTunisia. Enqayini yesibili kulamaqembu abalisa eleDemocratic Republic of Congo, eleGhana, eleMali, eleIvory Coast, eleGuinea kanye leleAlgeria. Enqayini yesithathu kulamaqembu abalisa eleSouth Africa, iUganda, iBenin, iMauritania, iMadagascar kanye leleKenya. Iqembu leZimbabwe lindawonye lamazwe abaliswa eleNamibia, eleGuinea Bissau, eleAngola, eleTanzania kanye leleBurundi. Amaqembu afakwe enqayini efanayo awasoze edibane kwimidlalo yezibaya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a balling for me, there were now. We baba, gonzi magnum taba. We baba.
Woza Friday buhlelo lwe Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uGazela Imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Okunenge asikuzweni kuntungamili inkomo esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lidlalade likagazi elimnyama elesibili njalo lilengoma ezilitshumi lantathu ezigoqela indlikizane le elizibulo ledlalade ethi ngengoma. Ingubani kahle kahle linsizwa
uGazela Imnyama insizwa eqhamuka phansi lena kwelaseKhesi. Igama lokuzalwa nguThiyambiwe imfoka Ncube kusho kuphalando. Ngakhetha ukucula umculo kaMaskandi ngoba umculo kaMaskandi kuyiwona obungaphakathi kwami ngisho nasekukhuleni. Sikhule sidlala wona ekhaya, ngakho wasuvele wahlala ungaphakathi kwami waze wathi uma sengithenga khula ngafunda ngaphansi kwesibazi kaJazz Marabini afunda ukudlala wona umculo kaMaskandi.
UGazela Imnyama uthi wakhula elalela ingoma zikamfazi omnyama ongumhlabeleli wakwele South Africa. Ngisho lomthelela wakhe uyazwakala nje engomeni zakhe. Enye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade yile eyokholo ethi emazulwini. ingoma ugazi uhamba lo Rachel kodwa ingubani ke lintokazi
uRachel ngintombazana engahlangana laye ngimuzwa ekthula kamnandi kumculo wegospel kodwa kungintombazana wakabe yintsho nelidlaladeli lodwa asengithanda ukuthi ngisebenze laye kuleli dlalade lami ngoba ngifisa ukubana laye afinyelele ebantwini emculweni wakhe.
Atholakala ngapha amadlalade yakho gazi?
Idlalade lami leli liyatholakala lapha koBulawayo kukhona 4th Street or 5th Avenue Stell Media Shop lapho elitholakala khona elithengiswa khona ma okoBulawayo. Abathanda ukuxhumana lami singatholana kunamba zami ezithi 0785391096 0785391096.
Hayi siyabonga thwasa lika Jay uphuma ke enkundleni ugazi elimnyama ngale ethi vuka mthwakazi.
Gazeli mnyama esigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje uhlelo Woza Friday silethulelwe nguNtungameli Nkomo singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemihlanganweni ye-IMF le-World Bank ngapha kwelemelika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lumnyaka. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye okakathesi sengelithiya kustudio 7 Live Talk igama Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.